Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri nguva dzava 7. Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina kurume 21, 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvimwe zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Chikafu chakayeredzwa nemvura nzvimbo yedu yakaita makomo-komo, saka mvura payaina yaiputika mumakomo, saka yakakwanisa kutitorera chibage chedu chese. Tanga tatogara zvedu tiine dambudziko renzara yatanga tiinazvo.
Uwandu hwevanhu vafa nekuda kwedu tumupengo idai hwosvika pazana nemakumi matatu nemapfumbamwe, vakapona vachiti havasati vawana rubatsiro.
It's not surprising kuti kune nzvimbo dzimwe dzatisati takwanisa kusvika. Saka regai nditaure netimu yangu iripo yesocial welfare kuti ndinyatsoziva kuti pasati pasvika chikafu nepapi.
Asi hurumende inoti iri kuedzana pose painogona kubatsira vanhu. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa voita musangano nevemasangano akazvimirira, asi mumwe mutori wenhau achisungwa pamusangano uyu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rinoona nezvekuburitswa kwemashoko raburitsa padande mutande raro reTwitter kuti vanhu zana nemakumi matatu nevapfumbamwe vafa kusvika pari zvino nedambudziko retropical cyclone idai. Vanhu zana nemakumi masere nevapfumbamwe havasati vazivikanwa kuti varipi, uye vamwe vanosvika zana nemakumi matanhatu vari muzvitsuwa vakamirira kununurwa. Pavanhu vakashaya, vashanu vakafa kumasvingo. Mutauriri werimwe bazi reUnited Nations World Food Program vaHevi VSL vati ongororo yavakaita nezuro inoratidza kuti vanhu zviuru mazana maviri muZimbabwe vakaputsirwa dzimba uye vanoda rubatsiro nechimbi-chimbi. WFP inoti kuchimanimani zvikamu makumi mapfumbamwe kubva muzana zvezvivakwa zvakaputswa mudutu mupengo iri. Amai Solinda Ngwenya vekuulawayo vanoti vakarasikirwa nemhuri yehanzvadzi yavo yanga iri kuchimanimani ichiita mabasa ekuparidza shoko raMwari, uye vamwe vemumhuri yavo vakatsakatika. Mavelas Muhlanganya uye weStudio 7 abata amai Ngwenya kuti tinzwe nezvenyaya iyi.
Inini ndiri kugara kuBulawayo, iye sekuru ndevekuKusanyati. Sekuru niko ndiye atorwa nemvura nemukadzi wake wekucholocho nevana.
Mungazive kuti vanga vari kupi chaizvo paitika dambudziko iri?
Vati kuchimani mani, but handizivi kuti ndeipi side yacho chaipo chaipo, but chimani mani.
Pari zvino mitumbi yavo yatowanikwa here uyezve iri kupi?
Mitumbi mimwe yacho yawanika, but hanzi sekuru nemedhemu wavo vaona vatoigwa ikoko kuchimani mani. Then vana vanga vari 3. But mutumbi yawanikwa ndevana 2. One wacho vanga asati vawanika kusvika nezuro manheru.
Vana ava vanga vaine makore mangani?
Pane mudiki wacho ane I think ma 1 to 8 months, kuzoita ane 4 years, kuzoita ane 6 years. Ndiyo festival yavo.
Kuchimani mani uku vanga vari kuita mabasa api vawanikwa vachitorwa nemvura?
Sekuru munhu anoita zvekuchechi, saka vanotumidzwa kuchechi kuti mumwe ngaende kupi kunoparidza. Saka akaenda kuchimani mani nenyaya yekufambisa inzwi raMwari. vaiparidza ikoko kuchimani mani nekutuma nechechi.
Vanga vagara ikoko kwenguva yakareba sei?
Vane 4 years vachigara ikoko.
Saka pari zvino mhuri yenyu yakaungana kupi?
Vabereki vari kumusha kusanyati. Then isusu vacho takangogara zvedu kuBulawayo tamirira kuti tinzwe kuti mitumbi yawanika ichananga kupi. Kuzi kune vamwe vari kuSouth Africa vanofanira kuuya kuno kune nyaya iyoyi. Saka hatisatanya soziva kuti vanhu vanofanira kunanga kupi exactly. Tirikukondrora nevanhu vaenda kuchimanimani kuti tinzwe kuti vanhu vonanga kupi.
Mambonzwa here kuti hurumende iri kuti ichabatsira here panyaya iyoyi?
Hatina kunzwa. Isusu zvatanzwa ndezvokuti hurumende yangoviga vanhu chete nenyaya yekuti hakuna mafridge. Ekuti vanhu vaise mufridge kuti vamirire hama dzavo chete. Ndizvo zvatanzwa pati zvekuti ichabatsira hatina kunzwa.
Vanga vari amai Solinda Ngwenya vachitaura naMavelous Muhlanganya wewe Studio 7 vari kuBulawayo. Zvichakadaro, vamwe vanhu vakawirwa nedambudziko iri vanoti havasati vawana rubatsiro rwechikafu kubva nemusi wemugovera. Vamwe vanoti hurumende iyo ine zvikopokopo zviviri chete zveAir Force zviri munzvimbo iyi inenge iri kuremerwa nezvinhu zvawedzerwawo nekuti migwagwa nemazambuko zvakaparadzwa. Blessing Zulu Studio 7 abata vaBrighton Nyanisi vari muWard 14 kuChipinge East kuti tinzwe zvakaitika.
Sina zvinomira zvakanaka mudunhu redu, takawirwa nedzimba dzakawanda uye tine vamwe vanhu vanokwana kuita vaviri vakatorwa nemvura kuburikidza nedutu mutengo rakanga riri kwei.
Imiwo imba yenyu yakaputswa here nemvurai?
Hongu imba yangu yakaputswa, imba yanga chirara vakomana.
Asi hapana akakuvara hapo?
Pamba pangu hapana wakakuwa. Mvura yakatanga kuno zvakanyanyisa musi wechina ndokubva yadzirwa ichinaya. Musi wechishanu nguva dzoita idzo kuma22 ndopakatanga kudonha imba yangu, yakatanga kudonha pawindo payo ndokubva yazodonha. Saka ndotova yanga ine maasibhesitasi ma12 feet anokwana kuita iwo matatu. Rumu raira ravakomana iroro rakabva raparara rese rakadaro.
Ko, vamwe vamati vakashaya ava vakawanikwa here? Chii chaizvo chakaitika?
Right, pane vakatorwa nemvura. Wani akashaya akawanikwa anoitwa iye Vhuso, akatorwa ari kunzvimbo yedu yeWard 14. Then tine mumwe zvakare akashaya anoitwa iye mwana wepamupango. Mukomana uyu asati awanikwa nanhasi.
Saka vanhu vemumusha vachiri kuita bishi-bishi kumutsvaga?
Hongo, vanhu vari mubishi-bishi kumutsvaga.
Mungati misha mingani yakaparadzwa?
Toto misha yedu yese pamwe chete tikabatanidza, tine Ward 40 inobata Tamandai, yobata nzvimbo inonzi Mapungwana kana kuti Pakopera, then tozobata kwamambo Mapungwana. Tine 3 macenders muward medu. Pamacenders ese iwayo ndine nhamba inoita 365.
Imi muri kudhuze-dhuze neMozambique?
Takagurana neMozambique, ehe.
Saka iko zvino zvinhu zvaamira sei? Muri kuwanawo here rubatsiro?
Nezuro takakwanisa kuwana rubatsiro rwakabva kuhurumende. Vakakwanisa kutipa vewashi, vakakwanisa kutipa mabhaketi anokwana kuita iwo 100 nezvigubhu zvinokwana kuita izvo 100 uye nemapiritsi ekuti vanhu vafanira kushandisa. Ndo rubatsiro rwabva tati tawana izvozvo.
Mapiritsi aya ndeekuisa mvura?
Mapiritsi ndeekuisa mvura. Injini yatinoseenzesa inosevha pachikoro chemapungwana primary nesekendari nekopera clinic, injini iyeyo yakatorwa nemvura.
Ko, chikafu muri kuchiwana kupi?
Chikafu chakayeredzwa nemvura. Nzvimbo yedu yakaita makomo-komo, saka mvura payaina yaiputika mumakomo. Saka yakakwanisa kutitorera chibage chedu chese. Tanga tatogara zvedu tiine dambudziko renzara yatanga tiinayo zvedu kuno kubvi, razowedzerwa nekuda kwekutorwa kwakaitwa chibage chatatinacho chemunda. Chimwewo chaipepereswa nemhepo chichingochikorwa, zvekuti pari zvino tiri pa hatitombozivi kuti tararama sei.
VaBrighton Nyanisi vari muWard 14 kuChipinge East vari parunare kuChipinge kwakare naBlessing Zulu Studio 7. Tichiri panyaya yedutu mupengo Cyclone Idai, mumiriri wechimanimani East mudare reparamende vaJoshua Sako veZANU PF Vanoti dunhu ravo pamwe nemamwe matunhu akawirwa nematambudziko edutu mupengo cyclone idai anoda rubatsiro rwakawanda nekuchimbidza sezvo udzamu hwekuparadzwa kwakaitika wakakurisa zvekuti zvichatora mazuva kuti vakwanise kuziva kuti vanhu vangani vakashaya mutsaona iyi. Vasako vanoti vamwe vanhu vakashaya vachiri kufukunurwa kubva muzvivakwa zvakawondomoka pamwe nemadhaka akafushira nzvimbo dzakawanda zvikuru kungangu. Ngatinzwei vachitsanangura.
Nekuti cyclone yakanyanya kuafekta nzvimbo yepangangu township nepamachongwe neikoko kukopa. Kungangu ezo nezuro manheru ndakanzwa figa yekuti kwakachengetwa vanhu 47 asi vakazowanikwa zvema mumabodhi 4. Nekuti chinonetsa kungangu ndechekuti gomo rakaita sekuti raputika matombo nemadslide zvikadzika zvikaeredza dzimba dzevanhu. Saka vanhu ivo vanga vachitsvagwa murabho. And tinoona sekuti up to today team iriko kokungangu iri kutungamirwa nomwananzi Brighton Muchuwa ikoko ndo ari kuita recover mabodies. So it's an ongoing process. Asi 47 iwo ndo vakachengetwa kungangu. Kune dzimwe nzvimbo dzakadai nekunana Nyamusundu kunana Tia vanhu vakachengetwa. Kukopa ndo kwatine dambudziko nenyaya yemabodies.
Ko zvipatara zvakamirawo sei nyaya dzemishonga nekuti tinoonzwa kuti kune vakakuwara, kune vari kurwara, vari kukwanisa kuwana rubatsiro here?
Tine vanhu mawewusha dzakati wandei. Vamwe vakatibetsera neimwe ndege yakafamba nemadoctors ichiisa madoctors muchipatara tichishanda pamwe chete nesitimu yekuchimanimani. Ivavo vakatibetsera zvakanyanya nekuti vakafamba nemadoctors nemishonga vachitodropa pakopa pachimanimani hospital nekumwe kwakadaro. Asi dambudziko guru ratakasangana naro nderekuti cyclone ichiitika cloud cover inenge yakawanda. Saka dambudziko ratakazoita nderekuti mahelicopters achitadza kupinda nenyaya yecloud cover uku marodzi anga akavharika.
Takaonawo zvakare Honorable Sako vanhu vachinge vainyunyuta pamusoro penyu musi wakauya president. Chii chakaita kuti vange vachinyunyuta?
Ichokwadi mukomajonga. Munoziva kuti politics ndobva dzinoita. Vamwe vanofunga kuti panguva yedambudziko ndo pavanogona kuita dzimwe nguva dzekunyadzisa munhu kana kusvereredza pamwe maonero avo. Vaitaura kuti zvanzi ndaifanirwa kunga ndiripo mungangu pakaitika cyclone iyoyi and nekuti ndakanga ndisipo zvanzi wakanga uri kupi.
Vanga vari mumiriri wechimanimani East mudare reparamende vaJoshua Sako vebato reZANU-PF vari parunare kwakare kuchimanimani nestudio 7. Blessing Zulu abatawo mumiriri wechipinge East mudare reparamende vaMatthew Mulambo veMDC.
Zvino hazvina kumira zvakanaka kuchipinge. Ndichitaura ndakamirira chipinge East dzakavhiringidzwa zvisingabviri necyclone idai iyi yakadhistroya dzimba every ward. Pane mawodhi ane vanhu vanodarika 300 vakapwanyirwa musha uye kwatamandai kwakashayika vanhu 2 nenyaya yedutu mupengo iri. Saka zvino hazvina kumira zvakanaka. Izvozvizvi vanhu vari kutotambura nekuti vanogara papi nekuti dzimba dzavo dzese dzakapera dzakaparara.
Ko rubatsiro ruri kuvimbiswa nehurumende rwatanga kusvika here kunzvimbo yenyu?
Kutaura chokwadi kwakanyatsa kunaka. Hakusati kwauya rubatsiro nekuti sinzi zvakatanga zviya zvichitaurwa kuti rubatsiro riri kuuya taifungidza kuti vachatipa matende kuti vanhu vaone kwekurara. Hazvina kuitika kusvikana nhasi uno. Hatina chatati taona. Zvinongozwa kungotaurwa chete kuti zvinhu zviri kuuya. Tirikungozamawo kuti shamwari dzedu dzingatibetsera here asi hapana atanyatsa kutibetsera. Saka hakuna chatichaonekwa paground. Vanhu vachiri kungotambura.
Dambudziko apa nderei? Nderekuti hakusi kusvikika here? Migwagwa yakaparadzwa here nemazambuko aya? Zviri kufamba sei?
Harisiropi dambudziko rokuti hakusi kusvikika. Nderekuti zvinhu zvacho hazvisi kuwanikwa. Vanhu vakatinyorai vanhu, makanzeras edu akatanga kunyora vanhu, neini saMP tikanyora mazita tikaendesa kwaDA kucivil protection unity, but nanhasi uno hakusati kwauya chinhu. Marodhi yese akashata like kutafara kune mabridge akapwanyika asi vanhu vari saidi rekumwe rimwe saidi vaifanira kudai vatoona rubatsiro. Saka hakuna zvinhu zvavo zvokubetsera vanhu. Vanoda chikafu, hakuna chikafu chacho. Saka zvinhu hazvina kumira musha.
Mumiriri wechipinge East mudare reparamende vaMatthew Mulambo veMDC vachitaura vari parunhare vari kuchipinge kwakare naBlessing Zulu weStudio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, Blessing abatawo gurukota rezvevashandi nemagariro evanhu Dr. Sekai Nzenza avakashanyirawo nzvimbo iyi mazuva apera.
Chiri kutinetsa kune vari kutaura vari ikoko, ndinoona iri nyaya yetransport. nezuro we made inroads kuti takakwanisa kusvika pa skyline then tuma small cars twaikwanisa kutopira kusvika kuchimani mani kuvanhu vakanga vasina chikafu saka ndingati nezuro ndiriko food was beginning to trickle in but it's not surprising kuti kune nzvimbo zvimwe dzatisati takwanisa kusvika saka regai nditaure ne timu yangu iripo yesocial welfare kuti ndinyatsoziva kuti pasati pasvika chikafu ndepapi kuti tione zvatingaite nhasi chai
tiri kunzwawo kuti United Nations iri kuti vanhu vanokwanisa kusvika iwo zviuru mazana maviri kana kuti 200,000 muzimbabwe vari kuda kuti vabatsirwe ndoongororo yavari kuti vakaita iyo nezuro muri kufarawo here nerubatsiro ruri kubva kumasangano akazvimirira nedzimwe nyika dzakabudirira nedzimwe dzakapoteredzawo zimbabwe
kuda kutenda nekutibatsira kwavaita vauya kuzobatsira zvevanhu vezimbabwe nekukurumidza zvinhu zvinotifadza zvikuru kuona kuti tine shamwari south africa yakambva yakurumidza kutumira purezidendi ndege dzekutibatsira nadzo zvichiendewo netanzania nenamibia vese vauya kutibatsira zvikuru sei ndichitenda madonor partners edu through UNDP iyo ina country representative Dr. Bishop Parajuli vari kutibatsirawo zvikuru nana UNICEF amaNGO ariko ndakatosangana navo ndikataura navo ndikavatenda chaizvo asi rubatsiro ruripo rwakawanda right now tichiri muemergency crisis but takuda kupinda futi murecovery plan nekuti malivelihoods evanhu ava ave affected quite badly
vamwe vanga vachitiwo hurumende inenge yakanonoka kuti ibvise vanhu kunzvimbo dzakabatwa nedambudziko iri zvii zvamukati zvadzidzwa apa pane zvaitika pari zvino
handingati vakanonoka nekuti dambudziko rakadai harisi dambudziko rekuti ungazivi idambudziko rekuti hongu kwakataurwa kuti kuchauya cyclone but sekuzivawo kwamunoita munyika munomu hatisati tambosangana naizvozvo
gurukota rezvevashandi nemagariro evanhu Dr. Sekai Nzenza vari parunare mubulawayo naBlessing Zulu Studio 7 mutungamiri hwenyika vaEmerson Mnangagwa vaita musangano nevemasangano akazvimirira mubulawayo asi mumwe mutori wenhau achisungwa pamusangano uyu tauraishava anotipa nyaya inotevera
vamunangagwa vapinda musangano wanhasi negurukota rezvekugarisana nevanhu Dr. Sekai Nzenza avo vati wafamba zvakanaka chose
musangano wedu wafamba zvakanaka chaizvo taenda napurezidendi vanga vachisangana nevanhu vematebeleland collective matebeleland collective sanganisa machurch based organization nemango necivic society vanga vachida kutaura nyaya yedevolution kuti inorevei kwavari nenyaya dzeeconomic empowerment
chikamu chikuru chemusangano pakati pemutungamiri wenyika nevemasangano akazvimirira ega chaitwa vatapi venhau vaburitswa mumusangano uyu sezvo zvanzi zvange zvichikurukurwa zvange zvichifanirwa kuve pakati pemutungamiri wenyika nevemasangano aya chete pazobvumidzwa vatori venhau kupinda mumusangano uyu zvekare vamunangagwa vatenda vemasangano aya nekuuya kwavaita vachiti vanzwa zvavataura vachivimbisawo kuti vachaita kuti pave nemumwe mukana wekusangana navo zvekare
I'm satisfied that I made the correct decision because non-interaction creates fear
ndiri kugutsikana kuti ndaita zvinhu zvakanaka nekuuya kwandaita kuno nokuti kusawe tichisangana kunoita kuti tiwe nekufungirana zvisiri izvo uye kutya panofanirwa kuwe nekusatya
zvichakadaro mutori wenhau Zenzele Ndebele uyo anove mutungamiri wesangano recenter for innovation and technology site asungwa panze pestate house apo pange pachiitwa musangano uyu Ndebele azoendeswa kukamba yemapurisa kuhillside uko kwaanosvika kupomerwa mhosva yekuwanikwa aine zvigaba zvakashanda zvehutsi hunokachidza kana kuti tear gas canister Sangano Remedia Institute of Southern Africa, MISA, raburitsa mashoko paTwitter, richizivisawo nezvekusungwa kwaNdebele. Ndakamirira Studio 7 mubulawayo, ndini Tauraishava.
Mamwe masangano evarairidzi anoti haasi kufara nemari yawedzerwa nehurumende kuvashandi vayo yevinoita madora ERTGS zana nemakumi maviri nemapfumbamwe. Izvi zvinotevera musangano wakaitwa nezuro pakati pehurumende nesangano rinomirira vashandi reApex Council. Sangano repTUZ rinoti zvaitwa nehurumende izvi kutuka vashandi vayo sezvo mari iyi isina zvainombobatsira nazvo vashandi, zvikuru varayiridzi avo sangano iri rinoti zvinhu zvakavaomera. Munyori wePTUZ vaRaymond Majongwe vaudza Studio 7 kuti vanoshamisika nedanho reApex Council rekutambira mari shoma shoma yakadaro, iro richiziva kuti vashandi vehurumende varinomirira vari kutambura. Mashoko aya atsinirwawo nemutungamiri werimwe remasangano evarayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure, avanoti vashandi vehurumende vangovedzerwa nemari inoita madhora makumi maviri nematanhatu emari yekuAmerica, iyo vanoti inoperera mukubhadhara michovha. Ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Tinokatsamara zvikuru nekuti hurumende yaratidza kusora vashandi vanoishandira zvakanyanyisa. Tine kunyunyuta kwakawanda kusanganisira kunyunyuta neprosesi yacho yavakashandisa kuti vazobuda nemari iyoyo. Manegotiations acho hatakagara tataura kuti manegotiations asiri pamutemo, vachinegosheta nebazi risiri pamutemo rinonzi Apex Council. Zvavakaburitsa zvakare zvinoratidza kuti maticha anga asina kumiririrwa manegotiations iwayo, nenyaya yekuti tinonzwa vachiti vakatiwanira kuti tipiwe mari kwanisa kuti taicalculata ingaita $26. Mari iyoyo tikaitarisa nekutambura kwatiri kuita haina zvainoreva paupenyu hwevanhu, haina zvainoreva pakuvandudza upenyu hwevadzidzisi. Saka tine kunyunyuta kwakakurisa ende tinoramba zvakanyanyisa mari iyoyo kuti ingandi increment.
Saka mune matanha muri kuuronga kutora here?
Tatagara titori neurongwa hwekutanga kuratidzira kutanga mangwana mumashonaland west kuchinoi, tichiratidzira kuhurumende kutitumwa kwedu tine vamwe maprotesti angachatika countrywide, asi tazopostipona kubva mangwana nenyaya yekuti tiri mubishi rekuunganidza zvinhu zvekubatsira vanawo nevari kuchema vakaparadzirwa nemidziyo, vakaparadzirwa neupenyu kumanikaland. Tiri pakuchema kudai taona kuti hazvina kukodzera kuti tiendere mberi neurongwa hwedu. Asi kutanga musi wa29 maprovhinsi edu ese achatanga kuita maprotesti kumaprovhinsi kwavo vachienda kupublic service. Tibuilda for another national protest kuti kusvikira muhoro yedu yakwanisawo kuti ticharararame semunhu, ticharamba tichirwisana nehurumende yedu kuti inzwewo zvichemo zvedu, tichishandisa nzira yekuriratidzira zviri pamutemo mumastreets, kusvira taakuzorega kuenda kumabasa.
Zvaakureva kuti mushandi wepasi akutambira mari?
Kana tichida kuisa kumaus dollar angabviswe nevanhu vakawanda, maticha aavharage akutambira $146 pamwedzi. Tichitarisawo mune mamiriro aita upfumi hwenyika nemapurize ariko izvozvo, $146 iyi haitokwani kuti tichitarisa patsvakurudzo dzatakaita mwaka wapfuura, tikuona kuti mhuri nevana vashanu chaiyo kuti irareme mwedzi wese uchipere vanotoda $1,150.
Vanga vari mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vari parunhare neStudio 7 kuwedza. Dambudziko rakakonzerwa nedutu mupengo cyclone Idai rinonzi nevakawanda rakaburitsa pachena mamiriro akaita zvinhu munyika munyaya dzekunge nyika yatarisana nenjodzi. Vamwe vachiti zvakabuda pachena kuti hurumende yakaratidza kuti haikwanise kubata matambudziko akadai iri yoga, asi vamwe vachiti izvi zvakaratidza kuti hurumende inokwanisa kutarisana nematambudziko kuburikidza nezvayakaita. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu pamwe nenhengo yevechidiki yebato riri kutonga reZANU-PF vatafadzwa Mugwadi. Ngatitangei nekunzwa kubva kuna vamugwadi kuti vanoona sei.
Chekutanga tinoda kuti nematambudziko kuno vose vakarasikirwa nehama neshamwari mutambudziko recycloni dai ratakasangana naro kudunhu remanikaland munyika yeZimbabwe. Takarasikirwa neupenyu, vazhinji vakawanikwa, tine vamwe zvevazhinji vasati vawanikwa vakakuvara nevakashayika. Tinoti nematambudziko kwavari. Ndodzoka kunyaya yamataura vakandemiri. Kana dambudziko richiuya zvakaita sedambudziko irori, harifoni sekufona kwamaita uku kuti ndaakuuya uye ndichauya ndine mutoo wakati. Kunyika dziri pasi rino dziri pamusorosoro dzakaita sana United States of America kwamuri ikoko ndofunga munotondera kuti yakasangana nedambudziko retyphoon kukashayika vanhu vanodarika 65 panguva imwe chete. Asi tichitarisa pazvikwanisiro neupfumi, nyika yeAmerica nyika inozikanwa sekuva nyika ine upfumi husingaiti uye ine zvose zvinokwanisika kushandisika padambudziko rakaita seiroro. Saka kukwanisa kwatingaita kupindira nedambudziko iroro kunotisiya nei nenyika dziri pamusoro, asi tinoona kuti even chero kuAmerica kwacho vakatoshaikirwavo, asi havana kuti vatirambo vazodai kana kuti hurumende yavatirambo vazodaiwo. Uye tikatarisa muno munyika yeZimbabwe, mashoko iwayo ari kunyanya kubva kune vamapakati vanopikisa, vanofunga kuti dambudziko rakasanganika nemhuri yeZimbabwe munzvimbo yeManicaland nedzimwe nzvimbo dzakapoteredza dzinosvika kunana Masvingo, idambudziko raisangana neZANUPF kana kuti raifanira kuonekwa nehurumende yeZANUPF chete.
Vamagu, munoti
hapana munhu ari kushora hurumende kuti ndo yakakonzeresa dutu rakaparadza vanhu vayo, asi nyaya iri kutaurwa ndeyekuti cyclone idai yakataurwa about 10 days before zvichibva kuMozambique, number one. Number two, payakatanga kudestroya kuMozambique zvanga zvichitotaurwa kuti iri kunanga kuZimbabwe ende ichaaffecta masouthern districts eManicaland. Now ndo pane mubvunzo mukuru kuti hurumende yakaitei payakanzwa kuti tsaona iyi iri kuuya kuZimbabwe. Hapana kana dhora rimwe chete rakaspendwa nehurumende yeZimbabwe kuita yatinoti disaster preparedness, yekugadzirira dambudziko riri kuuya. Hatina kuona vanhu vachiitwa evacuate, nekuti pane dzimwe nzvimbo dzaitozikanwa kuti dutu rakadaro rikauya rinoparadza. Chepiri, dambudziko racho rauya, taakuchitarisa zvekare kuti hurumende iri kuitei pari zvino. Response yavo haisi kuratidza kuti vari kutora problem seproblem hombe. Nezuro vamunangagwa vanga vari kuchimani mani vakatadza kana kutaura kuti mari yavakaita set apart sehurumende imari
vamugwadi.
Mashoko akadai anokatika mazi achibva kuna vamaguhu anova mugari wenzvimbo yeManicaland kunova kwandinobvawo. Chekutanga chandinongoda kungopindura havo pane mashoko avari kutaura pano vamunangagwa, ndisiri kuda kudisenda kana kuti kusapota semataurire avanoita. Tinoziva hedu kuti vamaguhu vanobva kuzvipoka zvakadaro zvisingafariri vamunangagwa, zvinowanikwa, asi haisiyo season yacho kana kuti sandiyo nguva yacho yekuitaura izvozvo kana yekutarisa kuti vamunangagwa kana kuti ndingana. Pavari kutaura nhau yekuti vamunangagwa vakangotaura kuti takaunganidza mari yakati kuti, asi havana kutipa kuti figa rakati. Vamaguhu vamunangagwa vakataura nezuro vakati nguva yekunyeperana kana tasangana pane dambudziko rakadaiwo haisva ngaigare pasi. Nyaya iripo ndeyekuti tichaudzana chokwadi zvinokwanisa hurumende nezvaisingakwanisi nezvinokwanisawo vanhu vacho vakasangana nedambudziko iri navamwe vatingati mavolunteers vanoda kubatsira. Wese tinoisa musoro pamwe chete.
Vamagu, ko masangano akazvimirira zviwo zvamuri kuita muZimbabwe, tanzwa divi rehurumende.
Masangano akazvimirira ari kuunganidza mari, tiri kuita madonations, vanhu vari kubvisa mbatya dzavo, vanhu vari kuita zvinhu zvakawandisa. Ndingati inini maZimbabweans, they have done more than hurumende yeZimbabwe kubatsira vanhu vekuchimani mani. Tiri kuedza nepatinogona napo, but isusu hatireceive tax kubva kunyika.
Vanga vari mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vari parunhare kwaMutare neStudio 7. Manzwawo zvakare kubva kune wechidiki webato reZANUPF vatafadzwa mugwadi vari parunhare muHarare neStudio 7. Muchirongwa cheLive Talk Roundtable na 8 PM nhasi tiri kutarisa matambudziko anosangana nevanhukadzi kuManicaland neMasvingo nekuda kwedambudziko redutu mupengo idai. Tichataura nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika nekubatsira kwazviri kuitawo vanhu ava. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wekutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Uwandu hwevanhu vafa nekuda kwedutu mupengo idai hwosvika pazana nemakumi matatu nevapfumbamwe vakapona vachiti havasati vawana rubatsiro. Asi hurumende inoti iri kuedza nepose painogona kubatsira vanhu vekuManicaland nekuMasvingo ava. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoita musangano nevemasangano akazvimirira kuvulawayo, asi mumwe mutori wenhau achisungwa pamusangano uyu. Tabva tasvika kumagumo edu echirongwa anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri, ndokusiyai mina Chris Gande.
Soku isika tisenda baku VON.